Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 7 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yashevedza vamiriri vevashandi vayo kumusangano weNational Joint Negotiating Council nhasi chishanu. Mabepanau The Century nere Open Secrets ari kupomera kuda kwacheta Gray mhosva yekushanda nebhanga guru renyika mukuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazoshedza nhasi vamiriri vevashandi vayo kumusangano weNational Joint Negotiating Council wanga wakamirirwa nevashandi zvikuru. Musangano uyu wakanangana nekuziya mihoro yevashandi mumashoko vatori venhau gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yavo yakazvipira kuzadzisa vimbiso yayo yekuvandudza nekusimudzira magariro yavashandi vayo uye icharamba ichiita hurukuro nevamiriri vevashandi kuitira kuti isimudzire mihoro yavashandi vehurumende. Muzvinafundo Mavhima vanoti hurumende ichazadzisa vimbiso yayo yekuwanisa vashandi mihoro mitsva inenge ichisanganisira madhora ekuAmerica kuitira kuti vachengetedzeke kubva kumatambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga avo vanoti vanotambira danho rehurumende iri nemufaro mukuru.
Zvatisunungura zvikuru kuti musangano uyu wazosvika pakuitwa. Tanga taneseka nevanhu vachida kuziva kuti ko ivo vakuru vachiri kumboziva here kuti taomerwa.
Imi sevashandi zvii zvamuri kutarisira kuti zvichakurukurwa kumusangano uyu tichiona kuti manga maane nguva muchikurudzira hurumende kuti ishevedzere musangano weNational Joint Negotiating Council?
Tinotarisira kuti musangano uyu uchakurukura pamaererano nemamiriro akaita zvinhu zvemari kuburikidza nekukwira kwakaita mutengo nguva yose yapfuura iyi. Vanhu vachitarisira kuti dai waro mushandirwi ako akwanisa kuwedzera mari zvikuru kudivi remadhora wekuAmerica, nokuti eduwo muno ari kuratidza kuti ari kuramba achikurirwa nemadhora wekuAmerica. Saka vanhu vari kuti dei zvaibvira madhora wekuAmerica ariwo aita muhoro kureva kuti salary, basic salary.
Ko madhora emunyika hamusi kuatambira here? Tichiona kuti hurumende iri kukurudzira kushandiswa kwedhora remunyika.
Eduwo munomu oita hawo allowance kureva kuti ndo mari yatinenge tichitiwo ndo yatinobhadharisawo zvimwe, asi mari chaiyo chaiyo inenge ichinzi ndo iri kuhorwa nevashandi inenge iri mari yekuAmerica. Ndo tarisiro iripo.
Ko iyo yekuAmerica mune muchida kuipiwa iri mari
iyoyo yaAmerica yanga yatatichiwana iri 250 dai waro yawedzerwa kuti isvikewo kana kuma 400 kana kuma 450 pakutanga, asi zvakanangana nokuti tiinde kuchiga chedu chatakatara che840 kuchatinotarisira kuti ndo chinofanwa kuwani chikamu chinofanwa kuwanikwa nemushandi wepasi pasi wehurumende. Saka ndo tarisiro yatinayo panhaurirano.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano anoongorora nyaya dzeuori anoti the Century nere Open Secrets ari kupomera chipanga mazano chemutungamiri wenyika vakuda kwazvitagwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika mukuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti Bindura Nickel Frida Rebecca and Gold Mine vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu kana kuti US$60 million. Studio 7 yatadza kubata vatagwirei pamwe nagavhuna wereserve bank of Zimbabwe vajohn mangulia kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi Evans Zininga westudio 7 abata gweta rakarerekera kubato rezanup f vari kubritain Dr. Masimba Mavaza kuti tunze mafungiro avo.
Inyaya tukada tichingonzwa iri kungotaurwa. Uye zvevanhu veOpen Secret ava tikada kuziva kuti ndevapi. Vanhu vagara vane chirongwa chekuda kusvibisa hurumende yeZimbabwe nekubvisa hurumende yeZimbabwe pachigaro. Yatingati iya regime change.
Taitaurawo nevamwe vebato renyu nezuro vachida kupa muono mumwe chete iwoyu. Sei muchidaro imimi. Dr. Mavaza.
Munoona zviri pachena kuti aiwa hazvina kwazvinosvika izvi. Dzinongori ngano tanzwa nekutaurwa nyaya dzakadai asi sevana veZimbabwe tatiziye kuti izvi zvinongotaurika chete kana takusvika panyaya yesarudzo. Ko vaidi kutaura mazuva esaya vari kuti vakazvitanga 2019 kungotaura kuti mari yakabva muZimbabwe through Reserve Bank. Hatisi kuudzwa kuti mari yani. Hatisi kudzwa kuti mari yacho yakabva kupi yakatorwa nani ndeyake here ndiyenyika here muridzi wemari ndiani saka kuzongotaura nekungoburitsa nyaya dzakadai dzi tasvika musarudzo inoratidza kuti aiwa rine manyanga ariputirwe
asika hapana panongopfungaira hutsi ponza hapana moto ndiri kunzwa muri kuti ndezvesarudzo izvi imbopatsananguraai pajeke ipapo zvakanaka
zvaakubuda pachina tovavenge tinawo vari kurwisana nehurumende yeZimbabwe varida kuti ibviswe panguva yesarudzo asi vana vezimbabwe tasvinura taakuziva kuti kana mukangoona zvaakudai zvaiwa ukabata kana da kuziva muridzi wembwa bata mwana wayo saka iko zvinezvi mwana wemuridzi wembwa uyu aakubatwa nekuti akuenda kumaelections taakupana vachasara vachichema saka varidzi wembwa dziya vaakupindira vaakutanga kupopota vaakuti matibaya panorwadza asi tovadi nechekuti aiwa idzi ingano dzinongotaurwa sevana vezimbabwe ngatisadziise mupfungwa ngatienderere mberi nekusarudza hurumende yedu yatinoda yekusarudza emazano munangagwa kuti vave mutungamiriri wenyika muzuva 23 August kwangu sara mwedzi nemazuva anoraudzira saka tisauitike ubofu kana upenzi nevanoda kungogara havo vakatarisa vari kure nekuti hazvina zvazvinotibatsira izvozvo saka muchidimbu ripoti iyi haina zvainotibatsira haina chokwadi chainacho haina kana umbo hwakakwana kunze kwekungopomera
ava vanga vari gweta rakarerekera kubato rezanup f Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain naevans Zininga westudio 7 Evans abatapo vanoongorora nyaya dzezvouori vari murongi wemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo
maita enyu vaZininga nemubvunzo wakanaka uyu apa panyaya iri kubuda yavatagwirei hapana chiri kutombotishamisa ndekuti ndizvo zvinhu zvatakagara tichitaura kwemakore samuri kuona kuti nyaya idzi dziri kutonzi dzakaitika kuna na2019 nekusure kunoku
nyaya dzamuri kubata idzi muchiti hadziburitswi pachena chinoita kuti dzisaburitswa pachena chii
chaikonzera kuti nyaya idzi dzisabude pachena ndeyekuti vanhu vakaita seava vanopuhwa kudzivirirwa nehurumende iri kutonga saka ndopa munoona iwo kana paizama yo neparamendi yedu parliamentary portfolio on accounts yakazama ichiri kutungamirwa navatendaibiti veopposition vanga vari triple C nguva idzodzo MDC nguva idzodzo ndo zvimwe zvamunoona zvakazoita kuti vaitwe recall nguva dziya dzaidzingwa dzichitwa mariko kubva muparamende nhengo dzeMDC nevamonzora zvinzi ava vasisiri nhongo dzeMDC vatendai biti vakabatanidzirwa panyaya ipapo pamusoka pekunge vanetsa nekuti tiri kuda kuti paramende iferefete nyaya dziri kuitwa nevatagwirei
zvino uori wacho kana uchiramba uchinzi huri kukwirira vanhu vasingabatwi zvinogadzirisika seiko
tinokunetsa ndechekuti uori watiri kuona uchibuda uyu nyika ichirasikirwa nemabhiriyoni nemabhiriyoni emadhola chinoita kuti vanhu havasasungwe ndechekuti vari kudzivirirwa nehurumende vari kupropiwa protection nehurumende zvinozoita kuti tifunge kuti vakuru vaku vehurumende vari kuwanei mazviri nekuti haungashandisi masimba ako semutungamiri uri munyika semunhu ari kutungamira ane masimba munyika uchidzivirira munhu ari kuziva kuti anozivikanwa kuti ari kubira nyika yako yauri kutungamira mari dzakawanda kudaro saka ivo vari kuwanei vari kutungamira nyika ndo pane mubvunzo mukuru hatingazivi hedu chavari kuwana pazviri asi hatifungi kuti tinenge takakanganisa takafunga kuti pane zvavari kupuhwawo pane
zvo here zvamunganongedzerewo imi kuti icho nechocho zvingapa pfungwa iyoyo yekuti vanodonhedzawo minhenga chioko muhomwe kachamuri kutsanangura ichi
tinoziva isusu kuti vatagwirei haisi sikireti vakanzivo vanotengera ZANU-PF motikari dzavaishandisa ndofunga pakaita sarudzo dza2018 kana tikakanganisi painzi motikari dzimwe dzaishandiswa dzaibva kuna vatagwirei dzimwe mari chaidzo dzaibhadhara vashandi vekuZANU-PF dzimwe dzainzi dziri kubva kuna vatagwirei zvikada ndoo zviri kuita kuti vanhu vakadai varambe vachiona protection kana kudzivirirwa nehurumende vasingatorerwi matano anokodzera
avo vanga vari mukuru wekuronga kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reStand Foundation Trust Zimbabwe, muzvare Charlene cheKenya, wakasimudza mureza weZimbabwe nezuro achipiwa chiremera chekuparura chirongwa cheInternational Human Rights Youth Summit kumuzinda weUnited Nations Headquarters muNew York. Muzvare cheKenya vakapa mashoko ekuvhura musangano uyu pamwe chete nemutungamiri weTimor Leste vaJose Ramos Horta avo vakambopiwa mubayiro weNobel Peace Prize. Musangano iyi iri kuitwa pasi pedingindira rinoti Imagine, Equality, Dignity, Unit, Youth Making It a Reality. Uye musangano uyu uchapetwa mangwana mugovera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muzvare cheKenya kuti tinzwe zvizhinji.
Kuve United Nations nauya nechirongwa chinonzi Youth for Human Rights International. Icho chirongwa chevechidiki vanomirira kodzero dzevanhu pasi rose. Sangano iri rinenge rine nyika dzakasiyana siyana kwete muAfrica chete asi pasi rose.
Zvamungati imi muri kunyanya kudzidza muchirongwa chamafambira ichi ndezvipi?
Chandiri kunyanya kudzidza kumusangano uyu ndeyekuti nyaya dzekodzero dzevanhu inyaya iri kunetsa pasi rose ende inyaya iri kugadziriswa nevanhu vepasi rose avo vanenge vakamirira nyika dzavo dzakasiyana siyana. Isi chimwe chinhu chandiri kuona ndechekuti nyaya yekodzero dzevanhu haisi nyaya inonzi iyi inogadziriswa nehurumende chete kana kuti iyi inyaya inofanira kugadziriswa nevemaorganization, asi inyaya inofanira kunge ichionerwa pamwe chete kuti zvifambe. Chimwe chandiri kudzidzawo ndechekuti kodzero dzevanhu inyaya yekuti inofanirwa kunge ichidzidziswa vanhu kubvira vachiri vadiki. Zvitori nani kuti vana vatange kudzidziswa nyaya yekuchengetedza kodzero dzevanhu vachiri vana vadiki, nokuti kana vakura zvinhu zvinozonetsa. Saka chandirikuona ndirikuona vana vadiki vanenge vakamirira nyika dzakasiyana siyana vachitaura nenyaya dzekodzero dzevanhu vari kupihwawo platform yekutaura.
Ndobvunzawo kuti mbuva yamunoti muchatakurawo kudzokera nayo kumusha ndeipi?
Chandadzidzawo chandoda kudzokera nacho kunyika kwangu ndechekuti nyaya dzekodzero dzevanhu idzi haisi nyaya inofanira kuti pave nekupokana nehurumende dzedu. Haisi nyaya inofanira kunge kuti vanhu vashaya mufaro panotaurwa nezvadzo, asi nyaya yekuti vanhu vanofanira kuremekedzana pavanotaurirana nenyaya dzekodzero dzevanhu. Haisi nyaya inofanira kunge ichityisa kutaurirwa kuti vanhu vataurirane, asi vanhu vanofanira kunge vachitofarira kutaura nenyaya dzekodzero dzevanhu. Ndichitoo kuti ivo vanomiririra kodzero dzevanhu vakwanisawo kuva nechiremekero kedza nehurumende dzavo nevanhu vavanenge vachitaurirana, kuitira kuti ive nyaya inokwanisa kutaurika, inyevenuke, ive izi kunge ichitaurwa nezvayo.
Avo vanga vari mukuru wesangano Resistance Foundation Zimbabwe, Muzvare Charlene Chekenya, vari parunhare United Nations kuNew York, naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF havachadi kuita misangano yekutsvaga rutsigiro mumaguta, nekuti vanotya kuti vanhu vazhinji vanouya kumisangano iyi asi vachizovhotera mapato anopikisa. Vachuchusi vanoti vave kutadza kuenda kubasa sezvo mihoro yavo mumadhora emunyika isisakwani, vachiti vave kuda kubhadharwa nemari yekunze. MuNewsday makare, masangano ekunze neemunyika anorwira kodzero dzevanhu anoshora zvakadzama kurohwa zvakaipisisa kwakaitwa gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobeshava nevanhu vasingazikanwi. Zimlive.com rinoti sangano reEstate Agents Council of Zimbabwe ramisa kuita basa makambani makumi masere nemana anotengesa dzimba, zvivakwa nezvimwe kana kuti real estate agents, richiti havana kunyoresa kuita basa iri uye vari kubira vanhu mari dzavo. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chemurume unotaura achiti vachamuisanga vaise dhipasi. Chamisa unoisa dhipasi oga here? Kwaisu mumwe yeZimbabwe tete takamirirei, mabvi edu haadiwi pasi here? Baba avo ngavazvivi vandiri kutaura, munhu wese mabvi pasi, anoda shanduko munhu wese mabvi pasi. Totauravo vegokwa vanoti kwai tinovhundusikwa. Iye zvino musadzorere, musarohwe, tinozodzorera tavhota. Ari kupromisa zvokuteura ropa, ndo pachateuka rake iye munhu iyeye. Ari kupromisa zvokuteura ropa. Mubhokisi unenge uri woga, ngativhotei zvatinoda, hapana kusiri kufapa. Ende musave magwara anoda zvokungoti kwai hei tinotaura kuti tiri kurohwa kuno. Muri kurohwa nemwana wani? Iwe uri mwana wani? Hauna maoko ekudzosera. Kana tavhota tinodzosera. Ngatidzidzei kudzosera vanhu veTripleC.
Ndoda kutaura nenhau yavaenergy mutodi avo. Vaenergy mutodi ivo vachizosvikira pakubudisa futi vachiridzira vanhu veTripleC. Vaenergy mutodi vanga vachiendepi nekuti musangano wangu uri weTripleC? Vaenergy mutodi vanga vari kuenda kupi? Vanga vachienda kupi kwavanga vachienda? Nei vanhu veZANU-PF vachimbobudikira pamusangano weTripleC, yeti vanhu veZANU-PF vachiita musangano havaoni munhu weTripleC achisvika ipapo? Ivo vanhu veZANU-PF chavanenge vachida chaizvo zvaizvo pamusangano weTripleC ndechei? Chavanenge vachimboda kana kuuya nemota dzavo vachimira panoitwa musangano weTripleC? Zvinotaurei izvozvo? Imi kana musingakwanisi kuvabvunza vatapi venhau imii, zvinobatsirei? Zvinomborevei kana vachiti pachiitwa musangano weTripleC ZANU-PF yoonekwa iri papo? Zvinobatsirei? Zvinombotaurei? Zita ndisimirai ndiri kuno kujobhe.
Pastudio 7 makadi makadi iko ndinokumbira kubvunzirwa mutodi kuti anga runotsvagei kumusangano wezuwe Triple C. Vakamboona ma Triple C achienda pamusangano wezanu PF here takutarisa vakuru vakuwe ku Triple C vakambowaona pamusangano wezanu PF here. Saka energy mutodi anga runotsvagei dai vanhu vanyatsa kutema nematombo chaizvo. Taneta isine matsotsai mbavha.
Ndino toziya angu nechekuti mhirizhonga yakatoitika kumasvingo ukoko kwainga kune vamutodi ikoko nhengo dziri zhinji dzetriple c ndau iyoyo dzinenge dzangofungidzirwa ndidzi zvichasungwa muchanzwa henyu kuti nhengo dzetriple c dzese zhinji dzasungwa wezanu pf kana hwand asi kana asina kumbosungwa anozotobuda after my election kana kuzotongwa after my election ndo zvichatoitika izvozvo asi varivo vetriple c vakanganisirwa nevezanu pf vezanu pf vaenda kuita chiambiro vanoita chiambiro pane vanenge veposition vanenge veiita musangano wavo sanupiefu ngaitiitire mushi ava mugwadi taurai zvinhu zvechokwadi taurai zviro zvechokwadi muda kuita mp muda kuita mp muda kusarudzwa nanhu taurai zviro zvechokwadi kana muripo akuda kuita utungamiriri pana vanhu kwete kutaura zviro mechinyepa mugwadi kubhohera ikoko vamugwadi hamusi kuzomboluma ne kana hamusi kuzomboluma
ndoda kutaura kuna vamandaza kuti vakutaura kuti zanu pf haina mhirizhonga orit ko avo vakauya avanhu vakarova gweta iro rakamirira vana sisiri yachimbiri iro rakarovwa iri vadii kusungwa rakatyora gwegweta iri vadii kusungwa vanhu varikudii kusungwa vari kudii kusungwa tinoziva isusu mapurisa emuzimbabwe vanhu vakadzidza vanogona kuita basa ravo kuvari kudii kusungwa chikutaza kuti vasungwe chii vakutozikamwa sa havasi kusungwa chii tobvapo toenda kumasvingo kuna vamutodi vamutodi vakutotsvaga kuti vamutodi vakandizabvanisa pfuti havasi kusungwa sei vasiri kusungwa vana kusungwa sei zvamuri kuramba zanu pf haina mhirizhonga muri kuzviramba zanu pf haina mhirizhonga kuvadii kusungwa vamutodi vakudii kusungwa zvamuri kuti imi mutemo wenyu zanu pf kunoteverera munhu teverera ika vamutodi vacho movabvunza kuti semuchiita mhirizhonga munotirudzisa pamaelection ende poshuwa zvamusiri kuziva ndechekuti hakuchina vanhu vezvino izvi vanhu havachatyi hakuchina vanhu havachatyi ezvino izvi vari kuti chauya chauya kusiri kupande kupi because haufambi kuti uri kuda kuvhoterwa uri kunoridza kuti musha vauda kuvhoterwa unovhoterwa nani vari kuti tukavhotera bhinya nekuti tikarivhotera mangwana ndobva kutira kutiudzira pfuti kwete tivhotere munhu anotipa pii tikwanise kurara mudzimba kunoti kana nguva yemaelection yatanga vanhu voti vonzi chimbo mugodzi zvakamboitika kupi izvozvo vanhu vezanu pfuka vanhu vezanu pfuka ndikutaura ndine hasha ndine shungu chaiaa vanhu vezanu pfuka zanu pf must go munangagwa must go because kana uri president venyika kana vakati munyika ngamunyararwe vanhu monyarara noti kuti zviri kuita munangagwa zvokuti ari kuti hamuzoni yemusi hatikuti musarova vanhu iye achituma kuti ndiamunorova vanhu ari kunzwa zvese zvimamesaji ari kuitika ari kudi kutaura zapresident vamire vatora kuti handikuda kunzwa hadi kutotorwa mutodi wacho iyeye nevakarohwa gweta rinomirira vanhu ivi vakaa vanodii kutotorwa vanhu vavo vototaura kuti hamugongi disipini ovavharira mujere todo ngatitogwa avharirwe mujere
ei makadiko pastudio paivo tinotenda nenyuzi dzamunotipa tinoisatangochemawo kutiwo zvamuri kuona zvavari kuita kubikita izvi ikudyiwa munoziva munhu kana akarambwa nemukai ndozvaanoita izvozvo izvi anenge achingosvotesa kuti pachada pamwe zvimwe chanzi chakuda zvakare ndizvo zvapo zvine vanhu ivava makumbavhaya iye zvinovashaya kuti zvinodini woti izvo vosenzesa mapurisa nemapurisa achowo futi zvakavaomera munhu wese anongotenga mushopu imwe chete hakuna anonzi munhu iye zvino nezvinotasai mai vanhu vezano vakaba rori rese ravakaba madrinks aenda kumudhirivharwa nenhau yenzara handi mazviona asi hapanenge vachinzanzi itai kuti zvinhu zvakanaka iye zvine zvanabhona vane mapurazi makumi nemakumi mairi nekuraudza mwana wane zuvo mahovheti musina chamini nacho ngachikumbiro mahovheti musavhotere mbavha idzi musavhotere pana vanhu vasingakupai matitle deeds anokuita kuti mapurazi iwanzi ndeenyu kwezvine vana munangagwa vane manganikowo tinongoti komonzora uri kupiko nadamba wako uya muri papikowo aiwa tinongoti mwari wakanaka aiwa tinotenda nemafundisi ari kunamatira aya asiri echiprofita chenhema ayo ari kunamatira ruyararo ndo rinonzi kuchechi ndo anonzi mafundisi kwete mapostori enhema anonyepera vanhu ayo tatenda tisedu pano pana manjenjenje pano pahwedza pa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarekera tumirai mazwenyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Pamusangano uchangobva mukuitwa kugungano reUnited Nations Security Council waizeya mamiriro akaita zvinhu kuDRC, mumwe mukuru mukanzuru iyi kana kuti United Nations Assistant Secretary General for Africa, Amai Martha Pobe, vakayambira kuti zvinhu zvinenge zvanangazve kumawere muDRC. Mumwedzi yadarika, mazana nemazana evanhu akaurayiwa munyika iyi nevakapandukira hurumende. Amai Pobe vanoti sangano remubatanidzwa wemauto ari kushanda munyika iyi rinonzi United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC kana kuti MONUSCO riri kuedza zvose zvarinogona kuedza kuunza runyararo munyika iyi. MONUSCO yakatanga kushanda kuDRC muna 1999 uye munazvita nguva yekushanda kuchengetedza runyararo yemauto aya yakawedzerwa negore paine chinangwa chekuti azobuda munyika iyi kana zvinhu zvagadzikana. Asi mumazuva adarika, sezvo nyika iyi yatarisana nesarudzo munazvita gore rino, hurumende yeDRC yave kuti iri kuda kuti mauto eMONUSCO abude munyika iyi kana sarudzo dzangopera. Asi mumwe miriri weAmerica kuUnited Nations anoona nezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Hood vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuda kuitwa neDRC zvekuti mauto aya abude munyika iyi. VaWood vati mauto aya haafaniri havo kugara muDRC nekusingapere, asi pari zvino zvinhu hazvina kugadzikana sezvo nyika iyi yakundikana kuzadzikisa zvimwe zvayakavimbisa kuti ichaita mauto aya asati abuda. Vati kungobvisa mauto aya kunogona kusiya gwanza rinonetsa kuzadzikisa, zvinogona kuzokonzera kusagadzikana mudunhu rose. Vati dambudziko rekushaya zvekudya riri kuramba richiwedzera munyika iyi, uye madzimai ari kubatwa chibharo nekumbunyikidzwa. Mamirioni evanhu anonziwo asara asina pekugara. Kugadzirisa matambudziko aya, vaWood vati vatungamiri vemuDRC nevemudunhu ravo reGreat Lakes Region vanofanira kuzvipira kutora matanho akaomarara, kuvandudza zvinhu uye kuzvipira munhaurirano. Vati mukuita izvi zvinodawo mauto eMONUSCO achitsigira. VaWood vati America yakazvipira kuona kuti mauto anobva kunyika dzakasiyana-siyana achishanda muDRC aya achengetedza vanhuwo zvavo uye kusimbaradza mapazi ehurumende akaita sematare nemapurisa. Vati kuti mauto anobva kune dzimwe nyika aya abudirire anoda rutsigiro kubva kuhurumende yeDRC nesangano reUnited Nations Security Council. VaWood vati vanhu vemuDRC vanoda runyararo. Vativo United States inomira nevanhu vemuDRC ava kuti vavewo neremangwana rakajeka. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Hurumende yasheredza vamiriri vevashandi vayo kumusangano weNational Joint Negotiating Council NAS chishanu. Mapepanhau eThe Century nereOpen Secrets ari kupomera vakuda kwachitagurei mhosva yokushanda nebhanga guru remunyika mukuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.